Mumwe wevanhu ava muzvare Abigail Mpambi vesangano rehashtag This Constitution Our Constitution vati sesangano rinokurudzira kukosheswa kwebumbiro remutemo wenyika vanotambira zvaitwa nevechiuto. Kunyange hazvo vati kubvuta masimba chinhu chakaipa vati mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pamwe nevamwe vemubato ravo vange vave kutonga nyika vachiita madiro ajojina.
Ingindira resangano redu nderekuti constitution yenyika itevedzerwe. Isu pachedu kusvika tichizobuda kunze semabudira tinoita tigara tichitaura kuti nyika yedu yaenda kumawere, takagara tatozvionawo nesu kuti nyika ino yotongwa tingati nechibhakera. Saka naizvozvo isusu tinotsigira tichitarisa dingindira redu. Angava ani chero nhasi, vangava Mugabe kana amai Mugabe, kana vanga vanguya neagenda yekuti constitution yenyika ngaitevedzerwe, isu tinofamba nevafamba neagenda yatiri kufamba nayo.
Retired Lieutenant Colonel Brian Mutoti vatiwo havaoni pachiitika mirijonga kana kudeuka kweropa kuchaitika sezvo vati vanoona vechiuto vari vanhu vakarongeka vanoita basa ravo nemazvo.
Ava vanhu vatora vaine mutauro, they are professionals, vanozikanwa munhu worldwide kuti Zimbabwe Defense Forces, they are professionals, and hapana zvepavanombobvumira zvekuti kuitike musito.
Svondo rapera, mutungamiri wezapo vaDumiso Dabengwa vakati vaiona kutorwa kwemasimba nevechiuto chiri chinhu chaigona kuitika munyika uye chichitsigirwa neveruzhinji. Murwi wehondo yerusununguko pasi pevarwi veZipra vaMax Mkandla vati vanotsigirawo zvaitwa nevechiuto.
Ami kuti pindire payapindira pana chinhu chakashata. Chikonzero hapana zvamiswa neami. All government departments are working normally. Vashandi, mabusiness community vari kungoita just as usual. Saka pana chakanganiswa neami ipapo. The message from the general is very clear. It is specifically for ZANU at political party level, whereby ivo vacho vebato iroro reparty vakuratidza kuti ivo ndovane masimba kudarika government. Constitution inofungwa kuremekedzwa, kwete kuremekedza family yomunhu.
Mune imwewo nyaya, dare ramagistrate muvulawayo nhasi ravhuma kuti vamagura Charumbira vabhadhare mari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa yekukurudzira kukonzerwa kwemhirizhonga pamwe nekutuka kana kuzvidza mukuru wenyika. Ndakamirira Studio 7 muvulawayo, ndini Taurai Shava.